mutevedzeriwe mutauriri weMGC vaLukutamborinyoka vanoti havasi kuzorangarira nhengo dzebato ravo chete asi kuti vanokoshesa hondo yechimurenga nevakafira Zimbabwe vachiti basa ravo seMGC kuzadzikisa zvakaenderwa kuhondo.
Isu hatisi kurangarira magamba akafanana naMorgan Tsvangirai chete, tiri kurangarira magamba ese enyika kubvira magamba edu ana Josiah atongogara ana hebe futsheshitepo vana Joshua Mukomo vana Dimiso Dhavengwa vana Lukwati Masuka vese vatinorangaranga trago yatirikuita yatinoti democratic trago iri kuenderera mberi nekuda kupfuudza mberi chirongwa nedonzo hanva zvaitwa nevarume vakaenda kugira hondo yenyika inei. Saka isu tinokoshesa hondo yechimurenga ende tinofunidzira kuti basa redu seemudzisi ndeyekupedzisa kana kuita kufuudza free business endibva shee trago yakarwiwa.
VaTamborinyoka vanotiwo bato ravo rinokoshesa kuti Zimbabwe yakauya mushure mekudeuka kweropa. VaTamborinyoka vatiwo apo nyika iri kurangarira magamba akafira rusununguko rwenyika vanorangarirawo nhengo dzebato ravo dzakafira kuti nyika ive neutongi hwejekerere vakaita samushakabvu Morgan Tsvangirai nevamwe.
Tiri pa tinorangana nekurespekta zvikuru hondo yakarwiwa munyika muno nenyaya tinokoshesa nyaya kuti nyika ino hanongoya njere asi yakauya ropa radeuka. Saka tinorangana magamba enyika tichirangana zvakare magamba edu edemocratic struggle akafanana naMorgan Tsvangirai.
Asi VaTamborinyoka vanoti bato ravo harisi kuenda kumhemberero dzenyika vachiti parakamboenda riri muhurumende yemubatanidzwa nhengo dzebato ravo hadzina kuremekedzwa.
Uko kunonesa patakabva netimu hurumende yemubatanidzwa takamboenda ikoko tikanoshandaniswa tikazimba VaTsvangirai vakapinda basa kuti vabve iko kugara chaipo. Saka haiwa tinenge tiri kwatiri ikoko tinorespekta magamba ufanira kunge uri pa makuva pasi chapo kuti varespekte asi chasvaga muungana pakati apa pasiri pazuva ratinge tichanzwa zvitende nokumitidza nokuchengetedza.
Mumashoko avo pazuva remagamba vachamisa vatiwo kwavari munhu wese igamba sezvo vanhu vari kurarama upenyu hwakaoma pasina mafuta edzimotikari, mvura yakachena, kushayikwa kwemagetsi nemamwewo matambudziko. Vachamisa vatiwo zvinorwadza kuti vakarwira rusununguko nhasi vari kutambura vasina rubatsiro rwavanowana kubva kuhurumende. Vatiwo varume nevakadzi vakarwira nyika ino vaive negwara rakanaka ramangwana ravo asi shuviro yavo yakavhiringwa nevanhu vanotungamidza zvido zvavo chete nechinangwa chekuda kuti ivo chete vave vapfumi. Vachamisa vati zvinorwadza zvikuru kuti Zimbabwe iyo yaive dura reAfrica ndiyo yava kupemha chikafu nhasi zvinova zvinhu zvinopesana nezvakarwirwa hondo yorusununguko. Mhemberero dzezuva remagamba gore rino dziri kuitwa pasi pedingindira rekuti lest we forget heroes who fought for this struggle. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndine Rutendo Mawere.